Vachitauraku vatori venhau nezuro muHarare mushure memusangano wemakurukota ehurumende gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Emon Murwira vakati Zimbabwe icharamba ichisimbaradza kufambidzana nenyika dzakaikomberedza senzira yekuwana chouviri kubva mukushamwaridzana uku.
We are encouraged to be part of organizations that encourage peace.
Nyika yedu inoda kugara zvakanaka nevavakidzani vayo. Ndizvo tiri mumasangano emubatanidzwa wenyika dzepasi rese anokurudzira runyararo. Hatina nguva ngani takokwa kumusangano wekukurudzira kuzvidzivirira senyika wakakotserwa nesangano reTabo Mbeki Foundation kuSouth Africa. Isu takazvipira kuramba tichigarisana murunyararo neshamwari dzedu dziri pedyo nedziri kure.
Asi vapromise Mukwananzi, mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCCC, vanoti apa hurumende iri kutaura zvemugotsi matsuro.
Havasi kurevesa semanzura maita kubva pakaita sarudzo kuZambia, kuMozambiki, kuNamibia nekuBotswana vakupindira vachivhiringa kuti sarudzo dzenyika idzodzo dzisafambe zvakanaka, dzisanane nezvine dzemuZimbabwe. Saka macitizens emusadhaka haasi kufara nezviri kuitwa nebato reZANUPF vachipindira nematongerwo enyika anoitika kunyika idzodzo.
Mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions uyewo vachiongorora kudyidzana kwenyika dzepasi rese vari Joyce Ngwenya vanoti hurumende yeZimbabwe iri kuwanza simba rayo kumuromo sepinjisi asi kuzviito pasina zvinobatika zviri kuitwa.
Mabatirwo anoitwa kodzero dzevana veZimbabwe, mabatirwo anoitwa utongi wejekerere kana sarudzo haaratidze kuti zviri kutaurwa nehurumende zvingaitika. Kana vasati vachinja maitiro eutongi weZimbabwe, hapana zvavangataura zvingaita kuti vavakidzani vange vachida kugara nezvo zvakanaka. Saka ukungotaura chete.
Kutaura kuno, Zimbabwe iri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika dzemusadhik kunyanya mune zvesarudzo. Ichinzi iri kutsigira mapato akarwira rusununguko rwenyika idzi muhondo dzichimurenga ayo anonzi anodyidzana zvikuru nebato riri kutonga reZANUPF. Vamwewo pamadandemutande ndivo vari kuti masangano anotungamira sarudzo munyika idzi ari kudzidziswa zvikiribidi zvekubira sarudzo kunyanya kana kuchitariswa kuti ZEC yakamboshanyira mamwe masangano aya gore rino. Asi ZEC yakamboramba mashoko aya. Studio 7 yakatumirawo mibvunzo asi haisati yapindurwa. Asi mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko kubato reZANUPF vafarai marapira vanoti vanhu ngavasataura kwavasina kuswera.
Isu hatingateereri mashoko evanorwadziwa nepundutso yakanaka inenge ichibudikira musadhaki nekuti aune mashoko asiri echokwadi asi ari kutaurwa nevapererwa vazama kuondomora sadhaki vaikonewa. Mashoko avo anozadzikisa kwatiri kuti aiwa vamunangagwa vari kugona basa ravo, vari kuziva zvavari kuita, vamunangagwa vari kuendesa Zimbabwe nesadhaki mberi.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uyewo vari gweta amai Jacqueline Sande vanoti kukakavadzana kuri kuitika musadhik uku mazvokuda mavanga enyora nekuti sadhik yatadza kudzora bato reZANUPF mumaitiro aro ezvinhu.
Sadhiki sebumbiro rinoda iro kuti rienderere mberi nepfundutso uyezve nedhemokrasi nekutongwa kwakanaka kwenyika haifanira kuchiongorora kuti nyaya yeZANUPF iyi ZANUPF haifanira kutenderwa ichiba maelection ichimhura kodzero dzevanhu. Zvinova izvo zvakutoita kuti nyika dzese dzisatore sadhiki sechinhu chakakosha kana sechinhu chine vhalu.
Nezuro mutungamiri weZANUPF uyewo vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakorokotedza mumwe wavo mutungamiri webato reFrelimo kuMozambique vaDaniel Chapo vachiti vaive vakunda musarudzo dzakaitwa munyika iyi musi wa9 mwedzi uno. Asi sachigaro wechimwe chikamu cheSADC cheOgan on Politics, Defense and Security Cooperation amai Samia Suluhu Hassan vari zvekare mutungamiri wenyika yeTanzania vakabudisa mashoko ekuti zvakabuda musarudzo yekuMozambique hazvisati zvaziviswa kune veruzhinji. Mune imwe nyaya, dare remakurukota rakatambira kurudziro yekuti mitemo yekuva nepfuti ivandudzwe kuti vanadzo vanyatsozivikamwa. Panenge potariswa zera remunhu, mamiriro epfungwa nezvimwe asati apiwa rezinesi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.